Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri njira 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 60 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 90 93, kana kuti 773.
Kutarisira kuti tugi mukosi dhamu redu guru munyika tichanga rava kuspila. Kuspila kwaro toreva kuti huye above normal ndi tugi mukosi. Saka ndapota vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzakakwirira, vachengetedzeke, zvipfuyo zvichengetedzeke. No situation yatiri.
Vanhu vekumasvingo vatarisana nemafashamu zvichitevera kuzara kwaita dhamu retokwe mukosi.
Isu tinoti zvinofadza kuti transition iri kuenderera mberi. Mirishonga ese yaitika inotiratidza kuti demokrasi chinhu chinofanirwa kubatiwa somuchechi, hachisi chinhu chokungo.
Mutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden votoreswa mhiko mangwana. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi tinotanga chirongwa chino nekupa urombo hwakadzama kuna vatapi vamatangaidze vekuMidlands ava nezita ratakaisa pamazita evanhu vatakati vakanga vafa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wechishanu manheru. Nyaya iyi takaiburitsa nemusi wemugovera. Chokwadi ndechekuti vamatangaidze ava vakambove nhengo yeZANU-PF muNational Assembly vapenyu. Takataura navamatangaidze mbune nemusi wesvondo uye nezuro tichijekesana pamusoro penyaya iyi. Tine urombo kuna vamatangaidze, mhuri yavo pamwe nehama neshamwari dzavo nevose vakanzwa zita ravamatangaidze riri pamazita evanhu vatakaburitsa nemusi wemugovera tichiti vakanga vafa nechirwere cheCOVID-19. Vamatangaidze vapenyu, vamwe vose vatakaburitsa mazita avo vakashaya zvechokwadi nechirwere cheCOVID-19. Vanhu 60 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 90 93, kana kuti 773. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakafa vakawanda pamwe nekubatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare 333 nevapfumbamwe, kana kuti 339, uye vakafa muHarare chete 36. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti Zimbabwe yava nevanhu zviuru 29 kana kuti 27,892 vabatwa nechirwere ichi. Vese 6,070 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuchirwere ichi hwasvikawo pazviuru 10,392 kana kuti 17,372 mushure mekupora kwevanhu 60,060 nezuro wakare. Vanhu vachiri kunetsekana nechirwere ichi vava zviuru 49,049 kana kuti 9,747. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 Vadarika mamilioni makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti vadarika 96 million uye vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo mamilioni maviri kana kuti vadarika 2 million sekutaura kweJohns Hopkins University. America ndiyo yanyanya kuvhiringwa nedenda iri zvichitevera kubatwa kwevanhu vanodarika mamilioni makumi maviri nemana nemazana matanhatu ezviuru kana kuti vadarika 24,600,000 uye vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana mana nezvisere kana kuti vadarika 408,000. Vapora muAmerica vadarika mamilioni gumi nemana nezviuru mazana mashanu kana kuti 14,500,000. Hurumende iri kuyambira vagari vekumaruwa ekwachivi, Masvingo South nechiredzi vanogara kuzasi kwedhamu reTokwe Mukosi kuti vagadzirire kuenda kunzvimbo dzakakwirira sezvo dhamu iri rave kuzara zvekuti rinogona kupfachukira kukaita mafashamu sezvo mvura iri kunaya zvakanyanyisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Bazi rinoona nezvemvura munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA razivisa kuti dhamu reTokwe Mukosi rava nemvura inosvika zvikamu makumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 86%. Hurumende inoti mvura yemudhamu iri yakakwira zvakanyanyisa kupfuura zvayakamboita muna 2018 apo rakasvika pazvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 78%. ZINWA inoti mvura yemudhamu iyi yava pedyo nekupfachukira nekudaro vanhu vanogara kuzasi kwedhamu vanofanira kuchenjera upenyu hwavo pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Sachigaro webazi reCivil Protection Unit muMasvingo vaJefta Sakupwanya vati hurumende yakatotanga kuita zvirongwa zvekushambadza chenjedzo kuvagari vemunzvimbo idzi kuitira kuti vagadzirire vasatambire munzizi dziri zasi uye vagare kwakakwirira kuitira kudzivirira njodzi sezvakamboitika pamafashamu edhamu iri mugore ra2014.
Kuti kunaya kwaita mvura uku tirikutarisira kuti Tugwi Mukosi, dhamu redu guru munyika, richanga rava kuspila. Kuspila kwaro zvinoreva kuti we have above normal flows in the Tugwi Mukosi. Saka ndapota vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzakakwirira, vachengetedzeke, zvipfuyo zvichengetedzeke. No situation yatiri.
Vasakupwanya vati hurumende yakatosarudza nzvimbo dzekuendesa vanhu kana mafashamu aya anyanyisa uye dzimwe dzacho dzakange dzakatosarudzwa paida kuitika Cyclone Charlene mwedzi wapera. Mutauriri weZINWA amai Majori Munyonga vatsinhira vachiti vari kushanda nemamwe mapazi ehurumende kusanganisira reCPU kuita zvirongwa zvekuzivisa vagari zvavanofanirwa kuita. Amai Munyonga vati vakatotanga kushambadza mumapepanhau nepfenyuro pamwe nemamasaisai kuita kuti veruzhinji munzvimbo idzi vawane mashoko aya akakoshera upenyu hwavo.
Zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugwi Mukosi, isu veZINWA sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana-siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu reTokwe Mukosi. Tiri kushanda neveCivil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete neMinistry yeLocal Government. Isu seZINWA zuva rega rega tinopa mapazi aya malevels kana kuti mamiriro kana kukwira kuri kuita mvura mudhamu reTokwe Mukosi.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatizirai muzvidziwa vati vave kutyira kurasikirwa nezvipfuwo neupenyu hwevanhu munharaunda yavo.
Isu sevagari vekuno kuzasi kwedhamu nevamwe vari mumaraini ekwangundu tiri kugara mukutya nekuti mafashama akadai akamboitika muna 2014. Tinoziva kuti ane njodzi huru, saka tinokumbira kuti dai hurumende yatotanga kubvisa vanhu ichivaisa munzvimbo dzakakwirira kana nzvimbo dzisina njodzi yemafashama,
Amai munyonga vati vari mubishi nemamwe mapazi kuti njodzi isawire vanhu uye vari kushandazve nemamwe mapazi ekuMozambique uko kunosvika mvura iyi kana mafashamu aya aiita. Mugore ra2014 mhuri dzinosvika zviuru zvitatu dzakasiyiwa dzisina pekugara mushure memafashamu akakonzerwa nemvura yakanaya yakawandisa dhamu iri rikafashukira. Vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vakazogariswa kuChingwizi uko kwakanga kusina kumira zvakanaka sezvo hurumende yakanga isina kugadzirira zvakanaka dambudziko iri parakauya. Kore rino vanhu vana vakafa mushure mekuyeredzwa nemafashamu murudzi rwemutiriki kuchiredzi. Vamwe vana vakazobatsirwa vapedza zuva rose vari pachitsuwa vavharirwa nemvura vachida kuyambuka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Maguta nemumadhorobha ose ari munyika, vanhu vakawanda havasi kutevedzera zvakatarwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Udzanai Musengi anotiudza zviri kuitika muguta reBulawayo.
Mumwe wevanoita basa rekuchinja mari muBulawayo, amai Faith Swanda, vanoti vanoziva chose kuti chirwere checovid-19 chiripo uye vanozivawo kukosha kwekutevedzera mitemo yelockdown. Asi amai Swanda vanoti vakagara kumba mhuri yavo inofa nenzara.
Tiri kuzviona zveshuwa kuti covid iriko ende tinotoityawo, but hatina zvatingaita nokuti ndomararamira tetichitawo ndopatinowanirawo chekudya zvese nokuriritira mhuri. Saka totongoramba tichitora mutemo tichinda kuti tikwanise kurarama, hatina zvatingaita.
Mumwe wevanotengesa zvirimwa zvekudya muna Fifth Street uyo akangozviti amai Mpofu vanoti vanotoona zviri nani kupota vachiita hwekiti nagonzo nemapurisa kuitira kuti mhuri yavo irarame. Amai Mpofu vanoti veruzhinji vanorarama nekutengesa vakatarisana nenguva yakaoma nekuda kwelockdown vachiti dai hurumende yakwanisa kuvabatsira.
Susu semavhendi hatina kana imwe source of income yamuri kuziva kuti tinowana. Tinotowana pane izvozvizvi manje ndadai so vosvera kuti vachidzinganisa unongotoona kuti kusikufa hapana kuti covid kuinenge ichida kukuraya asikumba kuvana vanenge vachifa nezhara. Dai hurumende yakwanisa kupindira yangotipowo kana zvima allowance zvavanenge vachingopawo vamwe vauye massive savings izvozvizvi zvaitibetsera zvisingaiti.
Amai Bulawayo Vendors and Traders Association vanoti vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzavo havazi kutevedzera mitemo yelockdown. Amai Mukasa vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti lockdown iyi yakauya zvechimbi chimbi uye vanhu vachangobva muzororo rekisimusi negore idzva pavakashandisa mari yakawanda zvekuti vanenge vachida kuti vashande vawane imwe mari kuti vararame.
Tange takuona kuti this new normal tiri kushanda nayo zvakanaka, takutozviadjusta tichipfeka mamaski tichisanitizer, but all of a sudden zvakunzi tigare pasi without notice. Ndinoziva pamusoro ikoko vanogara nevemining vachitaura kuti aiwa tichamaina zvakati zvakati tichifamba zvakati zvakati. Ava veagriculture navo ticharima takaisa mamaski toita sei, but vevendi hatichagari pasi negovernment kuti tirongi kuti tingaite sei. Saka taishikumbira kuti government ngaigare pasi neinformal sector tionisani. Last year government yakati chatipa cushioning fund. Cushioning fund yakanonoka kuuya and kauya ya 600 RTGS isingabotengi chinhu. Ndofunga vakakwanisa kuti waiwane wakangotenga marove chingwa chete, but aina mbowa sustainer for a long period. Saka tinokumbira government kuti ngaigare pasi nesu.
Mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation Vasamuel Wadzai vanoti vari munhaurirano nehurumende yekuti ibatsire vanozvishandira pachavo vega kuitira kuti vasawanikwe vachizodakisa upenyu hwavo nehwevamwe panjodzi nekutyora mitemo yelockdown.
Mararamiro atinoita sevanhu vari muinformal sector ndeyekuenda kundotengesa tichiriritira mhuri. So chichemo chedu chatanga tinacho even nhaurirano dzatatanga dzatiri kuda kuita nehurumende ndedzekuti tiwane rubatsiro rwevanhu vari muinformal sector sezvo vakagara kumba. Tese tinozviziva kuti chirwere ichi chiri kubata munhu wese, hachisi kusarudza, ende semuZimbabwe marisk acho akakura. Vanhu vanoto accepta ndozviripo, asi chokwadi chiripo ndechekuti kana pasina rubatsiro runowanikwa kumatraders, runowanikwa kuvanhu vari muinformal sector, zvinonetsa kuti vanhu vange vachirarama vachienderana nemaringe nezvakatarwa zvelockdown. Chatiri kukurudzira isusu seboka ndechekuti de hurumende yapindira yakwanisa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame panguva inoyi ndiko kuti tikwanise tese kufaita chirwere ichi.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti maonero avo ndeyekuti veruzhinji vave kunzwisisa kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kupararira neukasha munyika, asi vanoti chisvambe chiri kuhurumende kuti iratidze kuti yakazvipira pakurwisa chirwere ichi, veruzhinji vozotevedzera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko ava Madzorera. Kurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi patakavabvunza nguva pfupi yapfuura nezvematanho ari kutorwa nehurumende pakubatsira veruzhinji vanotambura munguva yelockdown, vaMavhima vakati bazi ravo raive mushishi kutaura nemamwe makurukota ehurumende kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mangwana chitatu, America iri kugadza mutungamiri mutsva vaJoe Biden pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris pamabiko achaitirwa muWashington DC paine kuchengetedzwa nemauto kusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica pakutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika. Izvi zvakonzerwa nekutyirwa kuri kuitwa vatsigiri vemutungamiri wenyika ave kusiya basa vaDonald Trump avakamboratidzira zvine mhirizhonga musi wa6 ndira kuCapitol Hill kuti vangangodzokorora zvakare kuratidzira uku. Vaviri ava vaBiden naamai Harris vari kutarisirwawo kurangarira vanhu vanosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakaurayiwa neCOVID-19 muAmerica pachiitiko chiri kuitirwa muWashington DC nhasi. Segadziriro, mauto anosvika zviuru 25,000 kana kuti 25,000 akaiswa kuti achengetedze guta reWashington DC. Ivo vaTrump vakazivisa kuti havasi kuzoenda kunoona kugadzwa kwavaBiden vari kutarisirwawo kubuda mumuzinda weWhite House mangwanani kuitira kupinda kwavaBiden. vaBiden vakabudirira kugadzwa mangwana vanenge vaive mutungamiri wechi46 kana kuti 46, kuchitiwo amai Harris vachive mudzimai wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina muno muAmerica vaisawo mavindidze vanoti vanofadzwa nekuenderera mberi kweurongwa hwekutoreswa mhiko kwavaBiden kunyange hazvo pakamboita mhirizhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoti zvinofadza kuti transition iri kuenderera mberi. Mhirizhonga ese yaitika inotiratidza kuti demokrasi chinhu chinofanirwa kubatiwa somuchechi, hachisi chinhu chokungotoka for granted. Tinotarisa kuti panogona kuva nemhirizhonga inovhiringidza zvinhu zvakadai anytime. Saka zvokuti vaBiden vaendere mberi netransition yokuti vachivaivo mutungamiri ndizvo chaizvo zvinofanirwa kuva zvichikuitika. Asizve tinoona kuti mamiriro ezvinhu sezvo zvakaita iko zvino hatizivi kuti zvichaendera mberi, saka tinongoramba tichitarisira kuti zvichafamba zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti munhoroondo yekugadzwa kwemutungamiri wenyika muAmerica ndekekutanga kuti munhu agadzwe paine gadziro yemauto yakawanda zvakadai zvisati zvamboonekwa. Zvii zvamungataurawo tichitarisa izvozvo?
Sezvandanichitaura, zvinotitarisa kuti vagari vomuno munyika vanofanirwa kuziva kuti demokrasi chinhu chavanofanirwa kuchengetedza, endezve zvinotarisa kuti mhirizhonga iri kuitika ii kuenderera mberi. Nyaya yesecurity inofanirwa kutarisirwa muno muAmerica. Masoja awa amataura anodarika angari kuAfghanistan, maybe kutofanana nevanga vari kuIraq, zvichitaridza kuti vatungamiriri vari kuona kuti zvava muno zvaanoti domestic terrorism ndiyo inofanirwa kuva vakaeneka kuitira kuti vachengetedze demokrasi. Saka zvinotarisira kuti vari kutora nyaya yakaitika iyi yemhirizhonga seriously.
Munoona vaBiden vachizadzisa here chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro chekubatanidza America?
Ndotarisiro yatingava nayo, asi pachatora chinguva nokuti vaTrump vane masupporters akavavhotera anosvika 74 million, ende tinonzwa kana tichiteerera mapepa nawenyu kuti vazhinji vama Republicans pamasavhi akaitwa vanobvumirana nezvaitaurwa navaTrump. Saka zvichatora kanguva, asi ndinovimba neexperience yavaBiden kuti vakamboshanda muSenate uyezve vakamboshanda savice president kuti vachagona kutanga kubatanidza ikoko kuSenate nokuHouse kuitira kuti vanorepresenta vanhu ava vakwanise kuva vanochinja matauriro. Sezvo tichiona kuti kutaura kwavatungamiri ndiko kunoita kuti vanoteverera vafunge samafungiro aitwa namasapoters vaTrump.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaEsau Mavindidze vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti zviuru nezviuru zvevapoteri vemuEritrea zviri kuiswa panguva yakaoma nekurwisana kuri kuitwa kumaodzanyemba kweEthiopia mudunhu reTigray, uye vanhu ava vanoda rubatsiro rwechikafu nezvimwe zvinokosha muraramo dzavo. Hurumende yemuEthiopia iri kurambidza masangano anobatsira kuti apinde achinopa rubatsiro mumakamba ane vapoteri vekuEritrea. Hurumende yemuSouth Africa iri kuburitsa nhau dzakanaka pamwe nedzinosuwisa pamusoro pekurwisa kwairi kuita denda reCOVID-19. Gurukota rezveutano muSouth Africa Dr. Zweli Mkize vati uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira, asi mukuru anoona nezveurongwa hwekurwisana neCOVID-19 munyika iyi Dr. Salim Abdul Karim vati utachiwana hutsva hwechirwere ichi huri kupararira zvakanyanya munyika iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudhindwa kwemari yemadhora $50 kuri kuda kuitwa neReserve Bank of Zimbabwe kunogona kupa kuti dhora renyika rishaye simba, sezvo zviri pachena kuti Zimbabwe haina mari yekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvokonzerwa nechirwere cheCOVID-19. Asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzodhinda mari yakawandisa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMangudya vanoti chikonzero chiri kupa kuti vadhinde mari ye$50 yemadhora ndechekuda kurerutsira vanhu kuti vasatakure mari yakawanda, asi vachitiwo zvakare havasi kuzoita zvaiitwa kare zvekurara vakadzvinya muchina wekudhinda mari. Mari dziri kushandiswa pari zvino dzinosanganisira $2, $5 uye $20. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vanotenderana neRBZ kuti munyika mave kudiwa imwe mari ine uremu uri pamusoro.
Mari iripo pari zvino $2 nemacoins. Tichitarisa mamiriro aita mitengo nenhau yeinflation itanga tinayo kunyanya in 2020 yanga yakakwira zvikuru, haisichakwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirikana patingati convenience. Kuti mari ikwanise kushanda basa rayo remedium of exchange. So idanho rakanaka. Handione pane dambudziko papfumi hwenyika kana vaMangudya vakaprinda mari yemadhora manotes inonga ichibvisa yeRTGS. Izvozvo hazviwedzere money supply munyika.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Izvozvo ukaisa $5 $10 even dzingongova $20 ukaunganidza woisa muchikoma chako, chikoma chozara chazara kudaro, asi mari iyoyo inenge isingakwanise kubhadhira bhazi kusvika kana sei kwaMutare kana kuBulawayo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati kudhinda mari kwakanaka, asi kunogona kuunza matambudziko.
Kuuya kwemari yepepa itsva $50 iyo kwakanakira ndingangoti ruzhinji rweZimbabwe pakuti havachatakure mari inenge yakawanda kana mari ine chitsama anenge ari ma5 kana ma10. Kurota popo unenge uchidawo mari yakawanda uchida kuti utenge kana kuti ufambe nayo unenge wakufambawo nemari shoma. Asi kune rimwe divi zvakaipirawo kuti mitengo yezvinhu inotikwirei nekuti zvinhu zvizhinji zvinobva zvangotangira pamari iyoyo nekuti vanenge vachitengesa zvinhu mimisika yakasiyana siyana vanobva vangotangira pamari iyoyo $50 iyoyo zvichikwira.
Panyaya iri kutyirwa nevamwe yekuti hurumende inogona kudhinda mari yakawandisa muzvinafundo, Mugano vati
kutyira kwavanhu hakuna kuipa nekuti vane experience yekuziva zvinokwanisa kuita hurumende nekuti zvakamboitika kumashure. Hurumende kana paita matambudziko inopanika yotanga kuprinda mari ichikonsera kusadzikama kweupfumi hwenyika. Asi ndichiongorora mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino neutungamiriri huripo, I think Minister of Finance tese tinoziva kunyange pitaira makore 2 apfuura kuti vari kuita chandagwinyira pakuti vada kuita budget surplus, havasi kuda deficit.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, vamuponda vatiwo
chinonyanyo tichide kugadziswa panyaya yemanotes amahombe akaramba achikwira ndechekuti zvinokuzokwanisa kukonzera inflation nekuti makaona pakauya $5 note $10 note macoins mabond coins akabva atanga kurambwa nemusika vachiti vakuda mari idzodzi hombe.
Zvimwe zviri kutyirwa kuti zvinogona kukonzera kudhindwa kwemari nehurumende inyaya yekuti mari iri mubhajeti regore rino haikwane, izvo zvowedzerwawo nekuvharwa kwemamwe makambani nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoyambira kuti
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiyo chakakosha kuti deficit iyi tinoita fund sinei, tinoivhara nechii deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari mumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kureserve bank zvinhu zvedu hazvifambi.
Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambirawo hurumende kuti isadhinde mari yakawandisa sezvo zvichigona kukonzera kuondomoka kweupfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kupararira kweCovid-19 kuri kuisawo vana chiremba navana mukoti panjodzi yekubatwa nechirwere ichi. Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Michael weStudio 7 kuti vanhu vagare vakacherechedza mutemo welockdown sinzira yekumisa kupararira kwedenda iri.
Kuona kuti chirwere chatekeshera nyika yese, patara zviri overwhelmed, konzero ndechekuti during maholiday season vanhu taifamba famba, vanhu tanga tarelax. So ndosaka tiri kuona uwandu hwechirwere ichi chatekeshera nyika yose.
Pakatanga chirwere ichi muna March muna 2020 pakwasina vanhu vakawanda vangachishaya nepamusana pechirwere checoronavirus. Taiona kuti pamwe pa2 weeks paingoshaya munhu mumwe chete. Zvino pazosvika kapanguva iyo pasi rose kutanzi pane strain 2 iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei, especially vanhu vechidiki. Senyanzvi nyaya dzeutano ndeapi mashoko amungada kupa vechidiki kuti vanyatsonzwisisa kuti aiwa coronavirus haisi kuita zvokutamba, iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei.
Tinoitika ndechekuti ezvino mazuva ano tave kunge tiri mugara munyika 1 yavanoti iwo global village. Saka possibility yekuti iwo strain iyo inokwanisa iri muZimbabwe yakanyanya maningi. So vanhu vechidiki tinoti nguva ino yave kuti tinatsoteedzera zvataitaura zviya kubvira corona itangi, zvesocial distancing, zveself isolation, zvequarantine, takufanira kunatsozviita maningi nestrict hygiene nekungoavoida kufamba-famba.
Tichitarisa zviri kuitika muzvipatara, Dr. Simemeza, tatonzwisisawo ka kuti zvii zvamuri kusangana nazvo muzvipatara.
Chinonanyoitika nechirwere checorona ndechekuti chinoafekta mapapu, saka kufema kunoita kushomeka. Vanenge vaona chirwere chiri extreme vanenge vaakutouya vaakutadza kufema. Saka kurapa kwacho tinenge taakuvabetsera kusupplimenta oxygen, kuvabetsera kufema. Ndo zvikuru kunoita muzvipatara tichibetsera vanhu korona.
Ana dokta ari kushanda zvakanaka here muzvipatara?
Vana chiremba vari overwhelmed sezviri kungoitika pasi pano nenyaya yekorona iyi. Macases acho akawanda uyezve mamedical personnel agara ari mashoma. Vanhu vari kuita zvavanokwanisa but basa riripo nge tinofana kuramba takashinga.
Havanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kusivandlela 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
awazi umuntu osegcini kwakho ukuthi ingabe njani noma usemanzini noma udingi transport, hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe, okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngalomkhuhlane.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele size ngalutho, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke.
Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuzidalele ubunzima obumangalisayo. Amalungiselelo omkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli weMelika omutsha kusasa asekuzinga eliphezulu ikakhulu kwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha nge-COVID-19, okungokwakuqala eZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe laya kumakhulu phose ayisishiyangalombili 773. Lanxa kunjalo abanye bakhanya bengethuki ikakhulu abaphila ngokuthengisa lokujovisa ngamakhombi angekho emthethweni. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Kulabo ababhubhe izolo abangamachumi amathathu i-36 ngabe Harare, kulandela isabelo seManicaland ngabantu abangamachumi i-10 kobulawayo kubhubhe oyedwa. Kwabahlolwe batholakala belalesi sifo izolo bangamakhulu phose ayisikhombisa i-689. Iningi labo ngabe Harare abangamakhulu edlula amathathu i-339, ilandelwa yesigaba seManicaland ngabantu phose abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-85. Ilizwe lonke selilabantu abangaphezu kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa i-27,892 asebefunyanwe belomkhuhlane we-COVID-19, kwasila abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-17,372. Ingcwethi zezempilakahle ziqhubekela phambili zikhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. UDokotela Rogers Magigo ngomunye walezi ngcwethi.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi engabe ngenjani. Noma usemanzini noma udinga i-transport, hlala usanitize izandla zakho, njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Laloba inani labantu abagulayo liqansa malanga wonke, uZulu lokhe eqhubeka esephula iziqondiso ze-COVID-19 eze-lockdown. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 namhla ekuseni endaweni egadelwa emichova ku-6th Avenue luveze ukuthi abachayeli bemichova engabhaliswanga ngaphansi kukaZupco bayathwala abantu bengena edolobheni. Umnumzana Future Ncube, omunye ochayela umchova ongekho emthethweni, uthi bayancindezelwa yikho bezama ukuziphilisa.
Sesichova ngoba asina siyancindezelwa i-government ngokuthi yena ithi siyasebenza ngapi, ngoba indlela sisibulala abantwana silamarenti ayisincedi ngalutho. I-government iyasincindezela njalo i-corona le abayibala emabhasini ikhona, thola bengafakanga amamaski, thole begcwele ibhasi igcwele, kodwa kuthiwa kule corona abalabasanitizer, uthole labakwaZupco bakhona bona labo bengafakanga namamaski. So i-government thina iyasincindezela kakhulu.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi emigwaqweni abasuki ngoba kulapho abaphila khona.
Hayi, indaba yama-vendors inzima. Thina nje ama-vendors sithwele nzima ngoba siyaxotshwa emgwaqweni. Yebo, siyavuma i-lockdown, kodwa ke impilo lakithi inzima ngoba yindlela esiphila ngayo, siphila ngokuthengisa. So kuyabe kunzima lakithi, siyabe sizama ukuthi siphile ngoba akule enye indlela. I-government iveka isicabangele ukuthi ama-vendors azaphila njani nxa kuyi-lockdown. So vele noma bengaxotsha njani ama-vendor, kodwa asoze asuke emgwaqweni ngoba yindlela aphila ngayo ama-vendors.
Olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, uNkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi abala ezinye indlela zokuziphilisa.
Ama-vendors la asegcwele edolobheni lakoBulawayo, akubona kungcono ukuthi abulawe ngomkhuhlane kulokubulawa yindlala. I-government, ihulumende esiphakathi kwayo, iyafaka izinqumo ze-lockdown without putting necessary measures, esikwathi ama-social safety nets, abantu ukuthi bancediseke ngawo. Siyazi thina ekuphileni kwethu ngendaba yomkhonomi wethu ukuthi ihlangothi eliningi labantu is into informal trade. Baphile bathini nxa soku-enforcewe i-lockdown, sokubekwe izinqumo ze-lockdown bengelayo imali.
Embikweni owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle ngokutshona kwelanga layizolo, inani labantu asebebanjwe bele-COVID edolobheni lakoBulawayo selizinkulungwane ezedlula ezine, i-4,362, kuthi asebesilile bazinkulungwane ezedlula ezintathu, i-3,350, kuthi abalokhu begula bangamakhulu phose afika ayisikhombisa, i-661, ukuthi asebebhubhile bayedlula ikhulu lengxenye, i-151. Ngimele i-Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo, ikhanya ize ngolaka olwedlula olwanyakenye, hathi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni womhlaba, i-COVID-19. Inani lababanjwa ilumkhuhlane emazweni ezwekazi le-Afrika likhanya lalo liqonga okwethusayo, ikakhulu komakhelwane kwele-South Africa. Abo manyano wamazwe abensundu we-African Union babika ukuba kulezigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million zabantu ababanjwe i-COVID-19 kuleli zwekazi, abaphezu kwesigidi esisodwa, 1.3 million babo bengabe South Africa. Lomkhuhlane usubulele abangaba zinkulungwane phose eziyisishiyankalombili, 79,633. KoBulawayo lanxa kufe umuntu oyedwa izolo, ingcwethi kwezempilakahle sicebisa abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane. Enye yalezi ngcwethi ngumqondisi wesibhedlela sempilo, uDokotela Solwayo Ngwenya.
Xwayisa ngendaba ye-coronavirus, igciwane leli libe selilizwile lani. Ubhubhane lolu izolo lubulele abantu abafika amachuma isithupa 60. Lokhu kuyethusa kakhulu ngoba lokhu kukhanya ukuthi lokhu lumemente kalusuya phambili. Yikho liyaxwayiswa ke emahlabezulu ukuthi lingahambi lapho kuleminye eminye khona. Kumbe emakhaya khona ngapho ezitolo lingahambi lehlangana labantu lihlala lixoxa liseduzane duzane. Njalo lingavumi ukukhuluma lomuntu ongafakanga i-face mask evala amakhala lomlomo. Lokhu ukuthi kuvikele igciwane ukuthi lingaze lingaliphefumuli. Njalo liyaxwayisa ukugeza izandla kokuphela. Lilale lokukhulunywayo. Lolu gciwane lukhanya lubuya luzothatha abantu abaningi kakhulu. Solunjengale into eyayikhulunywa ngabadala sikhula kwakuthiwa yi-Fraser. Yikho-ke ngesikhathi sento ezinjalo ezinjengabo-Fraser kufa abantu abaningi kakhulu. Yikho libona lokhu esibuya sikhuluma sixwayisana lani khonapha emaredweni. Siyalicela-ke bantu bakithi lilalele. Ingozi sifikile elizweni izahlasela ibulala abantu abaningi. Siyacela lihlale phansi laba abangela into okumele bahambe bezenza bahlale phansi. Likhangele abantwana khona ngapha emalokishini abantwana bengaze badlale emalayinini behamba besiyacupha ibhubhane lolu bezolungenisa endlini. Siyaxwayisa amahlawu ezulu.
Lo ngudokotela Solwayo Nkwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana seliqonge ngokuphindwe kabili. Intathelisa indaba yethu, umqondisi Dube uyalandisa.
Ele Botswana elikade lilenani eliphansi labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selisele libambe wangaphansi ngemva kokuba kubhubhe abantu abangamachumi amane last year kalombili i-48. Lokhe kuqale umnyaka. Lokho kutshengisa uqonga okuphindwe uqathaniswa lenani labangamachumi amane i-40 elabhubha kusukela ngombimbitho kusiya kumpalakazi womnyaka odluleyo. Ilunga lekomiti ebona ngomkhuhlane we-COVID-19 kule Botswana, uDokotela Mkhomotsi Matshaba, uthi nombolo ezikhona ziyethusa.
Sadly, during this time period, we saw a record number of 17 new deaths.
Ngosizi ngesikhathi esanda kwedlula silahlekelwe ngabantu abalithumi lasikhombisa. Lokhu kutsho ukuthi inani lethu selikhwele laya ku-88.
That brings our total of the deceased to 88.
Inani labantu asebelahlolwe umphefumulo ngenxa ye-COVID-19 selethu seyiningi labezimabhoyo leBotswana abafana lonkosikazi Emily Ndlovu osebenza eHaboroni. Ele Botswana belingamanye amazwe ayenza kuhle ekunqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Besisima emgwaqweni sidinga imisebenzi. Okwakhathesi asisakwazi ukuthi sizawuthola kanjani ngoba kusenamuntu ozasidobha ngoba sebesesaba.
Noma nje inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 seligqongele edlula inkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,604, uhulumende uvumele ukuthi isikolo zivulwe. Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngabe uhulumende ulinde kancane ukuvulwa kwezikolo khona okulakho okufaka impilo yabantwana engozini.
Hayi sibi isimo ngabe bekusenzakala ngabe uhulumende weBotswana ume kancane ngokuthi izikolo zivulwe. Ungakhangela indawo ezifana lalapho okuthengiswa khona utshwala zivaliwe. Ngakho kungani siyekela abantwana bebhekana lalo mkhuhlane ezikolo?
Kunje ele Botswana liphakathi kohlelo olwe-curfew, abantu bengavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesishiyagalombili ebusuku kusiya ekuseni ngehola lesine. Lokhu kuzaqhubeka kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga. Iningi likhathazekile uthi isimo lesi silakho ukufiphaza amathuba okuthuthukisa umnotho welizwe okungadala ukulahlekelwa yimisebenzi kwabantu abaningi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukufika namuhla eWashington DC eMelika lapho azacotshwa khona kusasa ukuthi athathe intambo zikamongameli welizwe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Lokhu kwenzakala amasotsha ohlobo lwe-National Guard lamanye enyakazela eWashington DC ukuze enqabele udlakela olungaqhamuka kulindawo ngemva kweziphithiphithi ezaqhutshwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ekuqaleni kwayona le inyanga edale lephalamende eleCongress besithi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli. abezomfikela bathi amasotsha la ayahlolwa ukwenzela ukuthi udlakela lungaqhamuki phakathi kwabanye babo abangaba besekela umongameli Donald Trump, yena ukhangelelwe ukuthiya isikhundla kusasa. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kusasa umnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho e-Republican Guard sokukhanya ngathi lidili eleSomalia kumbe e-Afghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi i-America silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni idemokhrasi. Kodwa kuqakathekile sivume ukuthi imibuso yonke ingangenelwa yizigebenga, kukakhulu nje njenge-Uganda kumbe namanye amazwe e-Afrika okubisa khona zona izigebenga. Esikubona e-Capitol sokungcolise kakhulu ibizo le-Amerika. Umbuso ka-Donald Trump ulobucili, amanga lobuqholo okweminyaka embalwa. Ye, ucatshile okwakhethesi kodwa enguye owahlukweza ulonyovu, yikho silenhloni. Okwakhathesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa-ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini, ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo ze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala, i-first 100 days, echasisa azakwenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Hathi ukhanya ezaba ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightist aka-Trump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umqondisi wohlangothi olubona ngokubalwa kwabantu kwelemelika olwe-US Census Bureau, uStephen Dillingham, ubike izolo ukubana uzatshiya umsebenzi kusasa ngolwesithathu, hatshi ekupheleni komnyaka njengokutshiwo yikontilakti yakhe yomsebenzi. UDillingham usolwe ngabaningi ngokunikeza umongameli Donald Trump uluhlu lwamabizo abantu abazalelwa kwamanye amazwe lesimo sabo sokuba yisizwe saseMelika, i-citizenship. Abahlengi bakwele China lokhu bekhulumisana labembi asebele viki begcitshelwe phansi emgodini ngemva kwengozi yokudubuka okwenzakale emgodini lowo owembiwa igolide. Abahlengi bathi sebenelisile ukwehlisa uncedo lokudla, amanzi lemithi kwabalokhu bephansi emgodini lo. Umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wele Central African Republic usugcizelele ukubana umongameli Faustin Archange Touadera ngempela unqobile kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe kulelo lizwe. Wahle walahlela khatshana udaba obelukhwezwe ngabakade bencintisa bephikisana lawo.
Uhlandla lezenotho lamhlanje izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezithiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuzidalele ubunzima obukhulu empilweni ngoba kazisenelisi ukuphandela izimuli zazo. Ekuvalweni kwelizwe kumaviki amathathu edluleyo, umphathintambo obona ngokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima uthembise ukuthi uhulumende uzaqhubeka encedisa abantu abaphanjaniselwe impilo yi-lockdown, ngitsho lalabo abake bathola okuzimali ku-lockdown yakuqala. Kodwa abanengi abagoqela abaphila ngokuzisebenza bephansi kwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bathi akulasizo asebelutholile. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu uthi lanxa okuyimadlana abakuphiwe kuqala kungabasizanga okuya ngapi sebelobele uhulumende incwadi becela njalo olunye usizo ngoba uMangoye eselala eziko
kwaba imadlanyana nje ingcosana engazange vele size ngalutho ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke esasisubmitile thina i-database kumbe irejista yamalunga ethu abazange baphiwe bonke abantu so imali engaphose ngithi ayizange vele incedise ngandawo kusektha yethu yabantu esiphila ngokusebenza so lakhathesi ngokufanayo i-organization yethu inkokheli zethu esilazo ku-BVDA sesisubmitile ke i-request kuhulumende ukuthi kancedise ke thina esiphila ngokusebenza
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye izisebenzi zisesimeni esibi.
Sesibone izisebenzi eziningi esezilahlekelwe liholo ama employers amaningi kabhadali ngalesi sikhathi se lockdown sesibone izisebenzi eziningi ezizisebenzelayo sezivalelwe ezindlini abaningi kade bephila ukucrossa amaborder besincedisa abaningi bayazithengisela kwi-informal economy
Kusiyafika inyanga kampalakazi nyakenye uhulumende uthi obesephathise abantu abangu 276,000 ngemali phansi kohlelo lokuncedisa abathinteke kabi kuvalwa kwelizwe kulockdown yakuqala. Umoyo uthi lanqabe kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso zezisebenzi nyakenye ngohlelo lokuncedisa uZulu kathesi abanzi lokuthi kwenzakalani kanye lokuthi ngobani abazaphiwa imali.
Kuba nzima ukuthi siyakukhuluma singapi njengoba kukhanya uhulumende kajeniseli ukuthakazelela ke ukuthi ahlale phansi ama-social partners oyikho owayekwenza ke ku-lockdown edlulileyo.
Lanxa uhulumende ehlezi ekhala ngokuthi izikhwama zakhe zibhobokile ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ziningi indlela uhulumende angaphathisa ngazo abantu ngalesi sikhathi ezingadingi ukuthi akhiphe imali esikhwameni.
Kwesinye isikhathi asingeke sikhangelele ukuthi uhulumende akhiphe imali kuphela. Ulakho angakwanisa ukukhangelela ukubana bona labo esithi ngamapensioniya kumbe esithi ngabantu abathwele nzima kwi-economy bengathola ama-relief anjengokubana kwehliswe indleko abazibhadalayo nxa kubhadalwa ama-rates, kwehliswe indleko ze-tax abazibhadalayo. Ukubana lokho okuncane abalakho kungabancedisa baqhubeka benza ezinye izinto. Kuqakathekile empilweni ukuthi uhulumende akhangele labo abangenelisiyo abagcine njalo abalodondolozi loba engumyanga onganani noba izikhwama zakhe zibhobuke njani. Abantu labo esithi bafuna i-social welfare kahulumende futhi uhulumende azame ukuwenza asingeke sithi kubona izikhwama zibhobokile akulanto angayenza.
Kansenelisanga ukukhuluma lo mavima ngoba ucingo lwakhe belungabambeki. Ingcwethi kwezempilakahle zikumkankaso wokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus zikhuthaza intsha ukuthi ihloniphe iziqondiso ze-lockdown. Lezi ngcwethi zithi ukulandelwa kwalezi ziqondiso yikho kuphela okunganceda ilizwe ukuthi linqobe umkhuhlane lo. uMike Hobe weStudio 7 uxoxelo nkosinathi DBT owasungula umsakazo weCommunity Podium TV owethula inhlelo ezijonge ukufundisa uZulu ngokuzivikela kulomkhuhlane.
I-coronavirus ikhona nasigayena ama-statistics awe-second wave le sesikiyo atshengisa ukuthi ama-cases amaningi ayisiwo lawana okuthiwa kuqala nje i-first wave okuthiwa ama-returnees abalethi corona atesesiku-local transmission okutho ukuthi khona lapha eZimbabwe yiluhluphe sesilala ukuthi i-COVID-19 ikhona and we are spreading it within our borders. So iluhlupho solukhona labantu abafayo sebebaningi kakhulu okwesabisayo.
Ku-first wave kwakulabantu abalutshwane abantu abasakhulayo ababebhubha ngenxa kwegciwane le-COVID-19. Kodwa ku-second wave khanye ngani sekulabantu abatsha abaningi ababhubha ngenxa kokubanjwa kwaleli gciwane. Abantu abasakhulayo elizweni bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi i-second wave ilapho baphambanisa impilo zabo.
Uhlupho lalo ngathi abantu abatsha yilolo. Singabantu abatsha sabethu kuma-stages ama-achishaneyo empilo. Laba hamba esikolo, laba sebeqeda isikolo, laba sebenza. Uzathola ukuthi kaningi isikhathi esiningi lapho kobulawayo. Ma uhamba okuhlala khona abantu emalojini la, iningi labantu abatsha bagqoke imamaski, especially igenga le esingathi ngama-teenagers la. Abagqoki mamaski isikhathi esiningi, abalasikhathi lakho, kumba abakuzwisisanga, kumba abakakuzwa kuthiwa maybe omunye esifunda laye kasekho kumbe yikho abafuna ukuthi bezibekuzwisisa. So we're facing a situation yalaya umuntu abantu abatsha into le bayithathela kathana. Ukuzwisisa kweqiniso lokuthi i-coronavirus ikhona kusafuna ukuthi kathi esilanje abantu abatsha sike sikhankase kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi umbhubhane lukhona.
Isimo esibhedlela sime njani? Siyezwa abanye besithi abongi labodokotela bakhanya ngani they're overwhelmed kulesi sikhathi ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi ngempela abadinga ukwelatshwa ngenxa yokuba kwegciwane le-coronavirus. Lapho khona izinto zime njani?
Lapho engikhona uhlupho lwezibhedlela lonke lukhona. Sikhuluma sinje ngingakhulumi ngisiyakhathana. Relative o-admitiwe esibhedlela akulula ukuthi ungene esibhedlela njalo usizo yabo luthola khona lusizo olulingene engingathi khona umuntu ngayephuma esibhedlela ngahambela le ndine ukuthi hhayi u-anti uyasizwa lapha naye kuba nzima kakhulu ngoba uthola kungela abantu abaningi omongikazi abaningi kuyogcwele ikakhulu odokotela labo esithi ngama-junior doctors lama-student nurses yibo abagcweleyo abancedisayo ezibhedlela kakhulu. Kuba nzima kakhulu ukuthi sithi njengabantu abagulelwayo olulingeneyo njalo izibhedlela abantu bakhona abantu bagcwele ezibhedlela and uzananazelela ukuthi khona i-process yokuthi umuntu a-admithe esibhedlela these days ithatha isikhathi eside. Akusayikho lokho okunjengokwakudala ukuthi i-patient i-check-we inike umbheda isale selisenza okunye kathi sikhula ama-procedures okutesta for COVID-19 umuntu a-admithwa kuthiweni ukuthi so into yakhona yonke islow. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebeprefere ukuthi ngcono sigule sezindlini ngoba ukuya esibhedlela singatshona sibehlezi phandle.
Ilongo uNkosikhona DBT owasungula umsakazo we-Community TV. UMike uphinde waxoxa loNkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba inani leli lokho elikhuphuka le-COVID-19 sikhangele ukuthi kulabantu abaningi masethe babulawa ngubhuqazwe lo u-COVID-19. Siphinde njalo sikhangele ukuthi lokho umkhuhlane lo umemetheka. Njalo ngalesi sikhathi sithanda ukugcizelela ukubana abantu kumele siphile sigqoke ama-mask. Kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempilakahle, i-social distance, ukugqoka ama-mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho esikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle. Njengabantu bakobulawayo, sithandaneni, sizame ukuvikela abanye, izihlobo labangane, ukwenzeka ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket, endaweni ezingathi ziyaphithizela kakhulu. Njalo sifake ama-mask, sigqoke ama-mask, sigeze izandla, asithanda neni bantu bakobulawayo. Cabangela mina, cabangela lawe.
Unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha nge-COVID-19 kuleli okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa ye-COVID-19 sokuzidalele ubunzima. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.